Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero yakanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kurume 26/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe aive mukuru mukuru muZanla oshora uori mukubiwa kwegoridhe uwo wakafushunurwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. ZANU PF yopeta sarudzo dzayo dzemaprimary elections, vamwe vachichema-chema vachiti havasi kufara nekufambiswa kwadziri kuitwa. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe aive mukuru mukuru muZanla ari nhengo yeHigh Command vaBernard Manyadza vaizikanwa nezita rechimurenga rekuti Paka Chipoera vashora zvikuru nyaya yekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika kwakafushunurwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera. VaManyadza vati zviri kuitwa nehurumende zvekudya zvevapfupi nekureba handizvo zvakarwirwa hondo yechimurenga. Vakuru vakuru vehurumende nemubato reZANU PF havasi kupindura mubvunzo yatiri kuvatumira nezvemhosva dzavari kupomerwa dzekuti vaisafambisa zvakanaka goridhe renyika. Vamwe vanonzi vari kudyidzana nevakuru vakuru vehurumende ava vanosanganisirawo mumwe akadomwa semunyarikani kana kuti ambasada vanozviti muprofita Hubert Angel nevamwe vachena vakawanda. Mumashoko kuvatori venhau vaAngel vati kuti vati vanhu vachanzwawo vamwe vachitaura muzvikamu zvinotevera vanova mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa nemwana wavo uye mutungamiri weZimbabwe Miners Federation akatonzwikwa achitaura muzvare Henrietta Rushwaya. Asi iko zvino vaAngel vanoti vatatu ava handiwo vanonzwikwa vachitaura parunhare vachiti vanhu vainyepedzera kunge ndivo. Asi patakabvunza muzvari Rushwaya vakangoti vachazotaura nezvevhidhiyo iyi kana yose yabuda. RBZ yakatoti yave kuongorora nyaya iyi. Zimbabwe inonzi iri kurasikirwa nemari inodarika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 billion pagore nekuda kwekubiwa kwegoridhe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaManyadza.
Vana vakafa vane makuvaro mumatongo emozambique ezambia yeangola yetanzania havasati vaona kana compensation avafana havakangonyika ndo vari kuita kudyarisa renyika. Yes, hatakanga tichirwa takanga tichinzwira kuti nyika isunguke Zimbabwe vana vagodya rifa renyika yavo. Asi kana rikange raakutorwa nevashoma maZimbabweans acho akanga achibikira sadza kuzimbamaramba pfunge mutoko kudhari wenyu kucholocho kuhurumbe kuende uko pasi uko kugaza province kunanatira kuti vanhu ivavo ndo vari kutambudzika nhasi nekushaya migwagwa yakanaka nekushaya makiriniki ane mishonga. Asi koita vanhu ava nefilthy rich vachifamba pamusoro penyika yevanhu vari filthy poor.
Asika iyo hurumende ichitaura inomboti zviri kukonzerwa nenyaya dzezvirango ndo zvaakutaura vamwe vacho kuti goridhe ritengeswe nemukoto
iyo java anga achiita show of watchie Rolex. Rolex inobva Switzerland. That talks a lot. Kana manga muri pazvirango uyakazowana Kovafield rich kokuti anopfeka gold agopfeka newachie kuswitzerland nyika iri mumasanchez kuzotenga dzimota kuzotenga dzimbedi nyika iri mumasanchez kugonyepera kuti masanchez ndo ari kuti tiite basi iyi aha ndoda kuti ndigonyatsokuvambanyira nyaya iyoyo yokuti herino gold racherwa nemaartisanal miners herino gold racherwa nemakambani makuru makuru achitengesa vese gold kufidelity gold iya raya kufidelity ndoporochita kwazvino nzira yokusimadira kuti anzikunzokuti yorambisa dzinovharirwa mari iyo yemaamerican mbinga idzodzi dzadiko kuya nemari yacho muno dziri mari idzo dzadi kuya nemari yacho muno iri mumabhegi woya votenga ndiri kuita vetobako mbinga idzodzo namadizo dzinotenga gozdiriai kuvi futi vari kuya kuzotengawo neforex kuvi kutona vari kuya vanhu vanizotenga neforex kuiva vaa madiko kuya kuzotengera munhu neforex iyoyo asi kugoitwa aselected few kugoenda munhu anozviita arogenzi dzokuti im effectively number two is the president kureva kuti ari kupuwa komidhibhenzi idzo dzenyari dzekuti ataura kuti ini ndiri number two kuti number two kuna purezidendi kovivaisi purezidendi aripo kureva kuti ari kuitwa dhiri dzacho haana basa kana paita panyaya dzeu yekusimbagira gold.
Mubvunzo wekupedzisira, munotarisira kuti vamunangagwa vaite sei nezvaburitswa neAl Jazeera kusvika pari zvinoizvi?
Apa vamunangagwa havana chavanongoita vamunangagwa havana chavanongoita zvinoizvi vari kuti rikava mupsychedelic shock.
Mumwe aiva mukuru muzandla ari nhengo yehigh command vabernard manyadza vaizikanwa nezita rekuti paka chipoera vachitaura vari parunare muharare. Sarudzo dzemubato rezanupf dzaenderera mberi nhasi kune dzimwe nzvimbo dzakaita seMidlands, Mashonaland West, Masvingo nekumwe kwadzisina kupera nezuro. Asi vamwe vari kukundwa musarudzo idzi vari kuchema-chema kuti dziri kubirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Izvi zviri kurambwa nevatungamiri vebato iri vari kuti sarudzo dzafamba zvakanaka chose. Pane zvimwe zvabuda kumutasa Central House of Assembly, vaInnocent Benza, vanova muridzi wechikwata chePremier Soccer League cheHerentals, ndivo vakunda. Kumutasa North, vakunda ndivaObey Bvute. Kumatebeland South, ndiamai Sindisiwe Nyela. VaJoshua Sako, kuchimanimani kumanikaland, havana avakwikwidza. Vamwe vasina kukwidzwa ndivaMike Chimombe vari kuda kuita Mike Nyambuya vari kuda kuita senator kwaMutasa, uye amai Opa Muchinguri vanonziwo havana avakwikwidza. Kumabvuku vaScott Sakupwanya havana kukwidzwa. Gurukota rinoona nezvedunhu reMatebeland South vaAbednico Ncube vanonzi vakundwawo musarudzo idzi. Zviri kubuda zviri kuratidzawo kuti vazhinji vakaenda kuZANUPF vachibva kune mamwe mapato vakaita samuzvare Barbara Nyagomo vakundwa musarudzo idzi. Asi vatiwo havasi kufara nekubatwa kwadzakaitwa. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo idzi tabata mutauriri webato reZANUPF vaChris Mutsvangwa.
Zvirikufamba zvemandorokwati takusvika kumapeto kwemaprovinces 8 mamwe ese akatanga kufota kune mazuro mamaresults atotanga kubuda aitwa pamapolling reports. Maagenzi ese anenge aripo emakandidati akasiyana-siyana vanga varimo vachiongorora basa riri kuitwa nevanhu ve fads neheritage nevegovernment vari kubatsira kuti namikwete vegovernment nemacivil servants vamwe musangano ari kuita kuti basa racho riitwe zvakanaka kutaura govenment yemusangano. Hatina kunyanyonzwa kunyunyuta kwakawanda asi tete panoitika chirongwa chakakura kudai wapasa pachaiko kunyuitwa
ko vamwe varikuti mazita avo anga asiri pamaballot paper zvagadziriswa sei
zvinogona kudaro mbozi vamwe pavaendesa tichiita yataiti blitz yekuti vanhu vapinde vamwe vainonyoresa kuzeki saka vofunga kuti mazita avo aripo ivo asiri paverification registry part pamwe panongoitwa maclerical errors anogona kungowanikwa panoitwa basa rakadai saka chatiipo ndechekuti tida kuti vese vane mazita asipo tida kuvakokorodza tichiti vanyorwe nemachairman ndatinovativhotira president nyangwe nhasi vasina kuvhota saka tida kuti vagopinda mumbudu yedu yezanup f kuti vatakatarisana nesarudzo guru iri kuuya ukaona mwana wadi wezanup amwe naatombouya kuzoti arege achida kuvhota nhasi kuratidza kuti anoda musangano wake saka yato recruitment drive yataanayo iyo itsva kupamhidzira yataa tichiita kudhara yevanhu vauya vari kushayikwa mazita taakutovaisa mubude yezanup f tione kuti vanozoenda pasarudzo hombe yemanational elections vave mamemba emusangano zvekare varezeswa nezeki
ko vamwe vanenge vachiti vane zvichemo ambasada zvekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka bato rinogadzirisa sei zvinhu zvakadaro uye vanofanira kuenda kuna ani chaizvo
kwese kuprovhinsi kuna team leader sanikani ndiri team leader kumashoreland and west saka foni yangu yanga ichidandaura kubvira nezuro ichingo vanhu vachichema vamwe nyambo vaiwana namba dzangu dzateam leader and nekari rekuti kune vakawandawo futi vanga vachienda kune vatungamiriri vechirongwa ichocho saka tiri kuedza kuti panzvimbo ipapo panhadziridzano kana zotadza toita scale up kusimudzira nyaya yacho kune chimwe chikwadi chidanho chiri padenga kuda marazosvika kuprovhinsi kwandifanika ini kwandinge ndiri team leader kana zvichinge zvandikonawo ndoendesa kuna national pc kana zvichinge zvandikona pc yoendesa kunani kuna president asi pari zvino hatina kumbonyanyoona zvatingati zvinyuto zvakawanda zvingaite kuti vanhu vatemwe musoro basa rapabharo zvakanaka ende rava kupera zvakanaka tichitaridza kuti vana vezanup f tiri vana venyamunhu and isusu hatiite zvemagallup poll kana mastraw poll kana tinoenda kunokaunda munhu wega wega paakamira nechitupa chake nenhamba dzake dzechitupa tosevesa primary election kuti tizive kuti uwando hwevanhu vari kuenda kunovhotera zanup f pamusangano pasarudzo hombe iri kuya ndeuti hatiite zveguest meeting
mutauriri webato rezanup f ambasada Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunhare kuchinoi mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology tikatanga nekuvabvunza kuti sei vamwe vakabva kune mamwe mapato vachienda kuzanup f vari kukundwa uye zvavashamisa here
zviri kubuda musarudzo dzezanup f primary elections hazvisi zvinhu zviri kundishamisa nekuti ndinofunga kuti tsoro yemabudiro azvanga zvichifanira kuita inogona kunge yakarongwa kare ava vamwe vasati vasvetuka kuenda kuzanup f zanu yakavavhurira masuo ikavatendera kuvapinde mumakwikwi izvinoizvi vari kuratidza kuti vadyiwa saka havana pekuchemera pakanyanya saka hazvisi zvinhu zvinganyanya kundishamisa maningi sterehi
totarisawo zvimwe zvichemo zviri kutaurwa nevanhu vamwe vari kuti sarudzo dzabirirwa vamwe vari kuti vamwe vanga vachitenga vanhu nekutyisidzira vanhu hazvizokanganisi here bato iri raakutarisana nesarudzo kana kuti zvinhu zvinongotaurwawo nevadyiwa sezviri kutaurwa nevamwe vakuru vebato iri
handifungi kuti zvinokanganisa mafambiro achaita zvinhu pamberi apo kunyanyanyanya takatarisa nesarudzo dzenyika nekuti kuzanup f anoda kunyanya kutaurisa musure mekunge paine atenderanwa nebato kuti ndiye achange achimirira bato anowanzorangwa zvakaomarara saka kunyange ivo vari kuchema chema ivava kuti aiwa tabiridzirwa aiwa zvakazenge zvakadai handioni sekuti vangabudirire vongu vanogona kungochema chema sezvavari kuita kwemazuva mashoma anenge akundwa ingava nyaya yekubiridzirwa kana kukundwa chaiko zvinhu zvinowanikwa kuti anombochema chema asi muchaona mukufamba kwenguva uko kuti aiwa vanenge vanyarara vaakuto kufamba negwara reikoko kuZANU-PF.
Tirikuona kuti ZANU-PF yaku topedza maprimary ayo mamwe mapato anopikisa haasati aita azvizovakanganisa here tichitarisa kuti sarudzo dzinotarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu.
Zvinhu zvinogona kukanganisa vemamwe mapato anopikisa nekuti pavachafunga kuita sarudzo kana vachazoita sarudzo ZANU-PF inenge yakutogadzirira kukwikwidzana nawo. Saka inenge yakatendei pamberi zvishoma. Tikatarisa futi zvazvichibuda kunyanyanyanya kunharaunda dzekumamisha. Namba dzadzichibuda mumaprimary aya hadzisii vatsigiri vemapato anopikisa vaine chivimbo chekuti pane chingabuda ikoko. Saka izvozvo zvichiwedzerwa nekunonoka kuita sarudzo dzemaprimaries zvinogona kusiya vemapato anopikisa vari muna taisireva.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vasvika muGhana nhasi murwendo rwavo rwekushanyira Africa vachitarisirwawo kuenda kuTanzania neZambia. Vatambirwa muGhana nevana vechikoro vange vachiimba. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muchirongwa chedu chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwana.
Inoitwa Petros Stole, Reverend Petros Stole, the founder and director of Inter-Empowerment Satellite Organization. Organization yakarejeswa muno munyika yeZimbabwe as a private voluntary organization zviri pamutemo. Organization inedonzere kusimudzira vechidiki muuchene nekunaka kungadai kutsiya ndimwari.
Reverend Stole, mati chinangwa chekumba sangano renyu ndechekusimudzira vechidiki. Mungatudze kuti ndeapi mabasa amunoita?
Isu tinosimudzira vechidiki nenzira dzakasiyana-siyana. Organization inhemba yeNational Association of Non-Governmental Organizations kaSinango. Inhemba yefuti yatinyamuti Zimbabwe Youth Network. Inhemba yefuti yeGirls Get Bright. Inova Global Movement Against Early Child Marriage. Pane zvandataura izvozvo zvinogona kutaura kuti muzive kuti tiri vamwe nevamwe vanoshuvira kunoona vechidiki vachirumirwa vaine zero rakanaka. Tisingashuviri zvimwe zvatinoona zvinoitwa nedzimwe vakuru vanoda kuita varume nevana vadiki. Tiri vamwe vanoda kuona vana vachiita mabasa yatingati maincome generating project. Organization yedu iri kushanda kubhikita kumashungo eben kuchirezi inoshanda ikoko. Izvo zvita tine hurongedzwa hwekuti tiite youth training center kuti tive nemaskills. Tichidaro nyaya yedu ndeyekuti vechidiki vekuZimbabwe vasimudzirwe in every way. Vana mai vechidiki vazvibatire mabasa, vana baba vechidiki wechidiki wazibatwe mabasa. Wana mai wechidiki wazibatwe mwari, wana baba wechidiki wazibatwe mwari. Tisawa leo wana wanoda zoguka. Iye mtoriro hii. Mwari kutasara tino itaeroro. Atidu kona wana wanoshita mbanje. Sayako zato wechikuru zira. Kutiana wazia na mire. Wana mai wechidiki na baba wechidiki wari under the age of 25 years. So zivata ura konstitution kana mungu ure mkeme unika. Mwari wachetitari sa watuanga sumu zirwa. Akisiri bato ure matongeru wei nika. Ati itiri matongeru wei nika. Tiri ipo paksumu zira wana yo Zimbabwe. Sula wana yo Zimbabwe. Tisi nga tarifu iti uno vepi. Iu uno vepi. Tisi nga tarifu iti mbeo region iti. Kana utukune itanesi iti. Kinungu wano. Waka funga kutisi utire wana yo Zimbabwe. Nekuti future yo Zimbabwe. Eru maoko ni wana yo chidiki. Wana yo chidiki. Kana wari munamo. Nika eda ina fandisa kanaka.
Mati mune urongo weku waka training center. Muruna kujitra kupi. Uye mashika padano ripi chaifu.
Tine 20 hectares zinye pa chipindi kala kutipa chirepi. Kala mutashika eko paya pa hoto tina nilando jete paya. Kutaka apulaya. Nyo tapu hao toto badara umari. Toto wa yutile visi la chumto badara ipako. Ane urongo kwa hivyo uo. Kutika patana ni wangwe. Ane ubele nika yao. Ane ubele wana. Tinde kutisi waka. Youth training center ipako. Pachia ikiwa zero face, kudaisi kutawara kandiri kuita. Nisi mba zangu ni tari kire yangu kumao organization ya Zimbabwe. Mwawe yefe wanda wazo tumba chakata kizidi. Mwawe tumba chani, chikole yusu mzirwe. Wana wachive kukuti wararami, mawano chukuita, kubirikiza ni chikole. Kuchiretu, uyo veo, paduze ni tawa ndichaiti.
Saka zvirongwa zvenyu zvinongo tarisadu nurema shingo chete here, kana kuti munoshanda nemamwe matunhu.
Kipeto wapaka tijo, nisipo kuti, organization ni wambuke iwe kumandika lengi takate taura ni wakuruwe mandika lengi chakati misa yanga ni yawe kutu waida kusaini MOU ni Ministry of Youth kutuwa buti authorizer wanaba basenza kupa pampamsara wakuruwe urumende wana chita ya kati MOU batia yoso chaida kutuwa mbuke kinde kumandika lengi both is a tigati ni organization ya tari niki iswa at national level under social safety at the PCO kata wadot limited. Patapansa muno taya, inema uda kuja understanding. Kinongo enda. Patamba kutia enda, tika naparu sape. Tika zande kumashona lengi. Tika zande kumatebele lengi. Tine mitana yukuita esoso. Asiparisu ino. Wepa tiri. Wepa tino palisa. Tichiri kuchirezi. Masundo open. Mepitita. Mepatiri kushanda sofa.
Mata uranyaya kakosha yewe chidiki variku shandisa zunodaka. Mungati zurungwa zwenyu ziriku shanda ere. Mune mshanda na ose.
Yes. Ie ya hali. Ino tiruwa chazukuru, yee, sezodata ura uti, nita ili maoko ewa na lechidiki. Ino tikata wana baba, yee wafundisi shidapa, yee maheti master shidapa, yee kama zena nita ile mapopoto, nekisa mia shakalata, ninyonga nyonga, so kwamu kutapu. Shaka, so organization, kileta ma workshops, kisha kuzira o, wana kuti wasie ma illicit drugs, wale wana, walera rama mchikamari mchikawo shokuramari mweza teo tarisira
aywa tino kutenda shukuru Reverend Stole nukupinda mchurongwa chedu cha nasi
tino kutenda mwamari mazabutile za nanaka
aywa vatereri nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisi ye matambo. Iko zvinoto chenda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Vatereri ndino kuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini tanonoka wande, ndichiti tine mubvunzo unobva kuna vaJoe Makenye.
Vawande vastudio 7 pachitendero. Ini ndoitwa Joe Makenye ndiri kuMozambique. Ini ndiri kumbira kubvunza kuti ndinongozwa kuizwi Jesu mwana waMwari. Asi mweshe mwetinozwa mwaiponeswe vantu nekudini taingozwa Jesu chete. Mwari chaiye hatina kumbozwe paakazwi. Wasvike pakati akaponese vantu. Saka inini pachizvangu ndonga ndeiti Jesu ndiye Mwari. amenu kuna ana mufundisi wandichiyo
kubetsera vamakenge nemubvunzo wavo uyu tina mufundisi David Simango makadini kwa mufundisi Simango
hevo ibaba wande nevatereri vedu re studio 7 tinotenda zvikuru nemubvunzo wamukoma Joe Makeni ndaseka nokuti wamubvunzo wakanaka chose unonakidza zvikuru chekutanga ngativonevo kama hwamwari naJesu pana John 3 verse 16 Bible rinoti nokuti Mwari wakadanyika nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe chete kuti ani nani anotenda kwaari aregere kufa asave nopenyu kusingaperi saka pano tinoona Mwari achituma mwanakomana wake panyika kuti vanhu vaponeswe naiye Jesu saka tochiona zvekare kuti Mwari wakambotaura here kubva Jesu asvika panyika pano pana Mateo chapter 17 pa verse 4 ne verse 5 tinonzwa inzwi raMwari richibuda richitaura kuna kuvadzidzi vake rakanzwika nevadzidzi vake pana Mateo chapter 17 pa verse 4 ne verse 5 inzwi rinoti zvino Petro akapindura akati kwaari kuna Jesu ishe zvakanaka zvatiri pano kana muchida ndichavaka matumba matatu pano wakati ataura izvozvo tarira gore rinokuhwinya kukuru rikavafukidza inzwi rikabva mugore richiti uyu mwanakomana wangu unodikanwa wandinofarira mumunzwei saka apa taona inzwi rababa vachitaura kuvanhu kuti vanhu vanzwe mwanakomana wamwari
zvinotiratidzei izvi mufundisi Simango
zvinotiratidza pachena kuti Jesu zvaaiita wakazviita zvose vakabatana pamwe chete nababa kana kuti namwari zvino ndingakupa imwe ndima zvekare ingakubatsira kuti unzwisise mashoko iwayo oukama hwaJesu namwari baba pana John chapter 14 pa verse 10 panoti ipo hautendi here kuti ndiri muna baba nababa vari mandiri mashoko andinoreva kwauri handiarevi pachangu asi baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa iwayo handiti uri kuona zvino pano kuti Jesu ari kuti baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa iwayo andinoita kureva kuti ishe Jesu Kristu zvose zvaaiita waizviita nokuti una Mwari baba vakabatana pamwe chete hongu ndingapedzisira ndichiti zvawataura masoko iwayo okuti Jesu ndiye Mwari mashoko ezvokwadi nokuti Jesu ndiye Mwari zviro kwazvo tinozviona izvozvo mushoko raMwari pana John chapter 1 verse 1 panotiudza pachiti pakutanga shoko rakanga riri kuna Mwari shoko rakanga riri Mwari saka toona kuti iko Mwari akanga ari shoko pakutanga achigara kuna Mwari asi shoko iroro zvekare raiva riri Mwari saka ndinotenderana newe zvikuru pamasoko ako iwayo kuti Jesu ndiye Mwari ndichitenderana kekare newe kuti Mwari waiita mabasa makuru ari muna Jesu nokuti Mwari mweya asi Jesu akanga ari munyama kubatsira isu vanhu venyama achishanda pamwe chete namwari baba kuti isu vanhu tiponeswe tiberekwe patsva tive zvisikwa zvitsva ndinotenda zvikuru nomubvunzo wakanaka watifadza zvikuru kwazvo mubvunzo une mhinduro yawapa iwe umene aiwa tinotenda chose baba hwande pamwe chete nevateereri vedu vestudio 7 mwari akukomborerei mwari ave neni amen
vateereri kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe tumirai maaudio enyu panhamba dzewhatsapp dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndini tanonoka wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
tinotenda tanonoka wande nechikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino mukupeta chirongwa chanhasi tombokupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Dynamos 4 Shasham 0 Yada 1 Wange 2 Manika Diamonds 0 Triangle 0 aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.